Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yendau dzedu dzanhasi chitatu kukadzi 13/2019 muparamende. Munomboita bvunga mupopoto apo mumiriri weNorton vatemba muliswa pamwe nemumiriri wecheguti West vaDexter Nduna vakandirana makobvu nematete zvichitevera kunetsana kwavakaita zvakare nezuro. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva reWorld Radio Day panguva iyo vanhu vari kuda kutanga nepfenyuro dzematunhu vari kuchema nerekuti hurumende haisi kuda kusunungura masaisai kuitira kuti kuve nemacommunity radio stations munyika. Sangano reZimbabwe Council of Churches rinoti hachisi chokwadi kuti riri kushanda nechinangwa chekubvisa hurumende pachigaro sezviri kubuda mudande mutande nemamwe mapepanhau. Masangano anomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika opinda muurongwa hwekuona kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvingani, zviripi uye zvichishanda kupi. Kuburiswa kwechikwata cheFC Platinum makwikwi eAfrica Champions Group B kwosimudza mutauro pamamiriro akaita nhabvu munyika. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai yamanesha Mwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.